isusu tiri kuti tiri kupa hurumende nguva yatinoti muchirungu reasonable time yekuti vagadzirise nhamo dzatarisana nevanhu kunyanyanya nhamo dzepfuma, nhamo dzechikafu, nhamo dzemafizi nenhamo dzemari dzakatarisana neruzhinji rweZimbabwe, kuti hurumende inofanira kugadzirisa mikurumbidza chaiko, nekuti isisu yetajamuka hatisi kuzovapa mukana wekuramba vachiita zvavari kuita kana nguva yekufema. Kana vasina kugadzirisa zvinhu izvi mazuva anoteera mashoma nene, ticharatidzira, tichatanga kuratidzira zvikuru satichibuditsa vanhu vakawandisa vachipinda mumigwagwa, zvatakaona kunana Algeria, zvatakaona kunana Sudan, uye vanhu pavanoratidzira vachishandisa nzira dzine runyararo mukati, asi vachibuda muuwandu hwavo vachiredza simba ravo semacitizens, kuti kana takawanda takaungana panzvimbo imwe chete, kunyange masoja, kunyange mapurisa havana simba kana mukana wekuataka vanhu vakadaro. Saka tinenge tichibuda takawandisa zvikurusa seruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe, tichigunun'una, tichitsutsumwa, tichiratidzira kusafara kwedu nemamirira aita zvepfuma munyika nezviwanikwa zvevanhu.
Mazuva amuri kupa kuhurumende angava mazuva mangani ekuti muzotora matanho? Nekuti mazuva iwayo zvinhu zvine zvichingoramba zvakaoma.
Zvinhu zvakaoma chose, asi kutaura kudai so tiri mushishi kubvunzurudza muvanhu, tinoti muchirungu consultation nemobilization. Saka ndichange ndaine position yekukupindurai mhinduro iyoyo, I think in the next 2 weeks tapedza kubvunzurudza kwatiri kuita muvanhu kuti mamiriro akaita zvinhu munomaona sei. Ndava tajamuka inogara muvanhu, iri muvanhu. Saka vanhu ndo vanotaura kuti aiwa mamiriro akaita zvinhu, tinoona sekuti in the next 2 weeks or in the next 3 weeks ngatisatangidzirei kuratidzira. Saka ndikwanisi kuti ndikupei mhinduro yakazara pane ino nguva, kunze kwokuudzai kuti imi migarai makagadzirira, hurumende ngaizive kuti vanhu vatsutsuma, vanhu vagunun'una, vanhu varongeka, vari kurongana vanhu, vachirongana murunyararo, uyezve vachirongana zviri mumutemo wenyika yeZimbabwe, tinoti nechirungu constitution.
Mambotaura kwekutanga kuti hurumende iyi hamuicherechedze, saka munozogopa hurumende yamusingacherechedze nguva yekuti igadzirise zvinhu sei?
Isisu tiri kuti hurumende iripo haisi pamutemo, yakapinda nechisimba, kupindwa kwayo kwazadziswa nemasoja anogara akabata pfuti. Saka ndiyo iripo, asi kuvapo kwayo hakusi pamutemo. Ndava hurumende yekubva pakubviswa pakaitwa vaMugabe yakaita zvese zvayakaita nechisimba. Muna 2018 pakaita sarudzo dzatinofungidzira isusu kuti hurumende iripo yavamunangagwa haina kukunda musarudzo. Yakakundwa nemaleaders eopposition vanana Nelson Chamisa, asi yakaramba iripo nechisimba. Saka tinoziva kuti hongu ndiyo iripo, asi pamutemo chaiwo haisiriyo inofanira kunge iripo. Saka zvairipo neizvozvo zvisiri pamutemo zvairi, it's okay. But isisu tiri kuti hatiicherechedzi, asi nechinangwa chekuti iyo ndiyo iripo, tichaipa isusu madimanzi edu kuti kana munozadzisa zvakadai, vanhu vanofanira kuti varatidzire, vanzwisise kutsutsuma kuri muvanhu.